Republican Party chinenge chitimacha changakati mirei nokuti mai Harris vakauya kunge mvura iyoyo inonaya 6-6 mvura yemvumbiya and kuti varesponde ivo vatrump vanga vasakakwanisa and messaging yavo yanga isiri kuita saka tazongoonawo kuti masituation anenge achinja nekunge kuda kuurayiwa kwavanga vakuitwa kuflorida kwavanga vari saka tichaona kuti mainvestigations anenge akamira sei nokuti kava kechiviri pane munhu achida kunge achitora upenyu hwavo tinoziva kuti isusu out of ma 46 presidents 10 vanenge vakafa muno muamerica saka nyaya dzacho dzepolitics munomo dzinenge dzinotinetsei and you have to be willing kuti uise your life on the line tinoziva kuti kazhinji zhinji kana maelections achiita zvakadai so mweya unenge wasumuka wekuti vanhu vanenge vachipikisana mune zvinhu zvakawanda nekuda kuona kuti America iri kuenda nzira ipi
tombotarisawo zviri kuitika mubato reDemocratic Party mukati imi amai Kamala Harris pane zvavari kuita here zvinogona kunge zviri kuwanikwa izvo zvichifadzawo vamwe vangada kuwanikwa ivo vachitsigira bato irori
tikaenda kuna mai Harris tikuona kuti vanenge vasumudzira and support yavo inenge iri kusimba madzimai ari kuvasapota zvakasimba marepublican wo vechidzimai vakawanda vanenge vakrosa vachida kuvaratidza kuti vari kuvatsigira ivo vauyawo nemaplans ekuita ma-door-to-door knocking pamaindependent doors vachitsvaga rutsigiro kune vanhu vanenge vasati vaita ma-decided voters but kwamai Harris ndaona mapolls abuda nhasi makuseni vanenge vakatungamira vatrump ne 5 points nationally ironzi 47-42 but mamwe mapolls ari kuti vakasiyana nemapoints matatu